A very good evening, Zimbabwe. This is Live Talk. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Friday, October the 25th, 2019. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Thungameli Nkomo.
And tonight we are focusing on today's campaign by the government calling on the United States and its European allies to remove sanctions on ZANU-PF officials and entities, saying they are affecting ordinary people.
If you want to join the discussion, send us a message on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us directly at 001-202-619-2077.
And we are streaming live on all our Facebook platforms, so please join us at VOA Ndebele and VOA Shona and VOA Studio 7. We're also live on all our platforms on the web, so please visit www.voashona.com and www.voandebele.com and www.voazimbabwe.com and join in the conversation right now.
President Emmerson Mnangagwa today led the campaign against sanctions imposed on ZANU-PF officials and entities by the United States and the European Union, saying the measures were killing the economy and affecting ordinary people. Mr. Mnangagwa spoke at a poorly attended gathering at the National Sports Stadium in Harare following marches by most.
The poor attendance was also pronounced in other cities like Bulawayo and Mutare, where many people stayed away. While President Mnangagwa in Harare and the European Union were punching back on Twitter, saying Zimbabwe's problems are as a result of bad governance and corruption and not sanctions, as they are targeted.
Ye, lingabali chananjani emakhaya endaweni ezitshiyeneyo zelizwe, siyadibana lamhlanje kungolwesihlanu kuhlelo lwe-Live Talk. Sikhuluma ngodaba lwezijeziso ezetheswa amalunga ezanu-PF lamankampani alobudlelwano laleli bandla ngamazwe afana leMelika le-European Union. Esikubonileyo lamhlanje ikuthi umongameli Mnangagwa ukhokhele umkhankaso wokukhuthaza ukwesulwa kwalezi zijeziso. Okungumkhankaso oqhutshwe la ngamanye amazwe akumanyano weSadaka ngemva kokuvumelana kwalumanyano kubana kumele ubambe iqhaza ufuqe ukhankasele ukwesulwa kwalezi zijeziso. Ekhuluma enkundleni ye-National Sports Stadium, uMnangagwa lamhlanje emini uthe kumele zesulwe lezi zijeziso ngoba ziphazamisa uZulu weZimbabwe jikelele njalo zibulala umnotho. Uqhubeke wathi okumangalisayo yikuthi izinto eziningi ezikhulunywa yiMelika le-European Union eziphathelane lamalungelo lokubusa kuhle. Uthi okumangalisayo ukuthi sowazilungisisa lezo zinto kodwa izijeziso lokhe zikhona. Bebebalutshwana kakhulu abantu enkundleni ye-National Sports Stadium. The stadium was almost empty. Njalo sibone lasenkundleni ye-White City kobulawayo bekunjalo laseMutare. AbeMelika labe-European Union labo be-Twitter lapha enkundleni zokuxhumana bekwala ukuthi izijeziso lezi ziphazamisa uZulu jikelele, bathi ziqondiswe kulabo eziqondiswe kubo abalutshwana abangamalunga e-ZANU-PF lamankampani alobudlelwano laleli bandla. Ngokunjalo bathi cha, kazi iphazamisi uZulu weZimbabwe jikelele lezi zijeziso. Kanti-ke bathi udaba lwamalungelo kumele lulungisiswe, udaba lombuso wentando yeningi kumele lulungisiswe. Okwamanje bathi hayi uMnangagwa gakafiki khonapho usawephula amalungelo kawuhloniphi umbuso okhululekileyo kusakunengi okungahambi kuhle. Sifuna ukuzwa ke kini lamhlanje ukubana lilubukile yini ekutshengiseleni lokhu kumbe lisihlalele emakhaya. Nxa lihleli emakhaya lisitshela ukuthi kungani mafi.
Aiwa kunewo vachangobva kupinda muchirongwa chedu pano pa Live Talk nhasi tiri kutarisa isu zvataona zvichiitika nhasi munyika nekunze taona nhasi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachitaura nevatsigiri vavo kuNational Sports Stadium apo panga paine kuratidza kwanga kwakarongwa kukuratidzira vachishora ivo zvirango zvakatemerwa dzimwe nhengo dzezano PF nevamwe makurukota ehurumende asi taona kuti munzvimbo idzi kwanga kuri kuita tirwa membero idzi kana tingati kuratidzira uku kwanga kuine vanhu vashoma taona zvakare kuBulawayo ku White City Stadium kwanga kuine vanhu vashoma nekwamutare kusakubva kwanga kuine vanhu vashoma atanzwa ivo vamunangagwa vachitaura pachiitiko ichi kuti masanctions anenge iwo gomarara vachiti ivo ndozviri kuvasunga zviri kuita kuti upfumi hwenyika husaenderere mberi asi taona zve paTwitter tichiona hurumende yeAmerica nemuzinda wayo uri muZimbabwe vachinyora paTwitter vachitivo kweteba masanctions aya kana kuti zvirango izvi zviri kukonzerwa nekuti hurumende iri kuramba ichiita zveuori uyezve haisi kuremekedza kodzero dzevanhu uyezve kumbunyikidzwa kwevanhu nekupambwa kwechisimba kwevanhu ndozvimwe zviri kuita kuti zvirango izvi zvirambe zviripo saka tinoda kunzwa kwamuri kuti imi makwanisa here kuenda kune zviitiko izvi kungave kuri kwamuri ikoko mungari 10 kuine zvimwewo zvizvarwa zveZimbabwe ivo vanga vari kuratidzira vachiti aiwa havasi kufara nekuratidzira kwanga kuri kuitwa kuZimbabwe kwekuti masanctions abviswe saka zvimwe zvatichange tiri kutarisa kana imo muno muWashington zvakare manga muine nhengo dzezano PF asi panguva yatataura nevanga vari kumuzinda weZimbabwe kwanga kuine munhu mumwe chete kana vaviri vakwanisa kupinda pachiitiko ichi saka pindai muchirongwa mutitaurire kuti imi munoona sei zviri kuitika izvi uyezve munoona kuratidzira uku kuchizobatsira here zviri kuedza kuti zviitwe panyaya iyoyi kubviswa zvirango zvii zvamunofunga imi nekuonawo kuti imi zvingaitwe nenyika kuitira kuti zvirango izvi zvibviswe saka tichange tiine vanyarikane vari kuuya paprogramu yedu iyoyi ino tichionesana tichizeya kuti tione kuti zvii chaizvo zviri kuitika saka pindai muchirongwa uyezve kana muri kuda kuti tikufonerei mobva manyora imi nhamba dzenyu kuitira kuti
yevo kunjalo mavelasa njengoba limuzwa ikhuluma kona pa Washington vazamile ukutshengisela abekeli bezanu PF esigodlweni kodwa bekulabantu ababili kuphela kwele South Africa babuthene abasekeli bezanu PF bebamsane labasekeli bebandla le-ANC ePitori batshengisela phambi kwesigodlo se-European Union lesemelika besithi kumele zesulwe isijeziso eNgilandi eLondon sibone njalo intatheli izindaba yethu Ezra Jesus Banda esethulela udaba lokutshengisela okuqhutshwe yizizalwane zeZimbabwe esigodlweni seTanzania okulilunga leSADC besithi izijeziso lezi akumelanga zesulwe and Mava, we have our first guest, and that's Honorable Tabitha Khumalo, chairperson for the MDC. Honorable Khumalo, good evening and welcome.
Very good evening and thank you for inviting me.
Yes, let's dive in. What's your take on the, anti-sanctions campaign that we saw today, and we know that you did not participate. Can you explain why?
As Zimbabweans in Zimbabwe, we did not participate in the anti-sanctions demo because as far as we are concerned, those are targeted sanctions of ZANU-PF government which is violating the human rights of Zimbabweans.
Kutsukira ipapo tichivunza nerurimirwa mai kuti sei imi se MDC musina kuwanikwa muchipinda muchiitiko chanhasi changa chiriko ikoko.
Sebato reMDC rinotungamirwa naadvocate Nelson Chamisa. Isu hatina kupinda musekasi yanga ichiitwa nezanu. Nemhaka yekuti zanu nehurumende yezanu vari kutyora kodzero dzevana vemuZimbabwe. Tawane kutambura.
Makumalo, let's look at some of the key things that Mr. Mnangagwa talked about in his address. I'm looking at his Twitter feed here. He says, despite opening up the political space, strengthening the rule of law, transparency, accountability, and ramping up the war against corruption, crippling sanctions remain. Zimbabwe is simply held to disproportionate standards like no other country on foreign direct investment have hampered every single sector of our economy. The claim they are targeting when banks and entire sectors are cut off from funding, the average Zimbabwean pays the heaviest price. That's President Emmerson Mnangagwa there tweeting like an hour ago after addressing people at the National Sports Stadium. Uyakhuluma Makhumalo uthi lingathi ngama-targeted sanctions. Kodwa iqiniso ngokutsho kwakhe ubaba Mnangagwa ukuthi amabhenki ayalelwa ukuthola imali phandle. Ilizwe leZimbabwe kalivunyelwe ukuboleka izimali phandle. Hathi ngendaba ze-corruption kuphela. Hathi ngendaba ze-corruption kodwa ngendaba zama-sanctions. Uthi useyilwisile i-corruption inkohlakalo. Sokule i-rule of law imithetho isihlonitshwa elizweni ngakho akusela sidingo sokuthi zibe khona lezi zijeziso
esingasakwaziyo yikuthi asikwazi ukuthi ukhuluma ngelizwe leZimbabwe liphi ahlala kulo liphi kodwa kusimangalisi ngoba ungahamba eBoedelbrook udubo thina esilubonayo ngapho ndlaleni alukho kabaluboni. Nxa yena esithi ufuna ukuthi kube le-foreign direct investment, i-foreign direct investment izabuya njani? Thina sacatshelwa yi-15 billion. Nxa sisehluleka ukuthi sigcine i-15 billion, bese sisanelisa ukuthi amanye amazwe bathathe imali ebhatala izizalwane lawo mazwe esithi ngama-taxes. Bathathi bazonika uhulumende wezanu oqatshelwe yi-15 billion lanamuzuku uzoqatshe 15 sezathatha ukuqatshe 3 billion lanamhlanje leyo 3 billion asikwazi ukuthi uye ngapi iyaya ngapi bese kuthiwa amanye amazwe asinika imali sithe siloke sithi kumbe njengoba leyo 3 billion sisayidinga sabantu abalitshumi kuleli lizwe abayibo abanikazi bemali yemelika kambe shuwa likhoni ilizwe alabantu abaesebezingabengasakwazi nokuthi bayitshontsha bayisanga.
Siyabonga Makhumalo oqhubeka ubambile and mava we have our second guest. That's Honorable Kindness Paraza, chairperson of the Parliamentary Committee on Foreign Affairs. Honorable Paraza, good evening and welcome.
Good evening. How are you there? Good evening, Zimbabwe.
We are good. Thank you so much. Hanzi Nasima Rohwa Neshamuyenyu Inemuyu. People are wondering kuti what happened ku Nandare National Sports Stadium. Vanhu vanga vasingazivere kuti pane chiri kuiti.
No, handizivi kuti uri kutaura chii kana uchiti vanhu vanga vasingazive. Kunandare tanga kune kwakazara vanhu tamacha isi. Na First Lady kubva paRobert Mugabe Square kusvika kuNational Sports Stadium and vanhu vanga varimo asi dambudziko nderekuti takati nyika yose ngaite ma demonstrations kunzvimbo dzavanogara kana kumaprovinces Saka kwa chete wakwari mjuzi mi Harare. Nwa uya ku Nandari National Sports Stadium. Saka wangwewese waitira kwa wano gara kuma province zao. Saka hapana kana chakaipa ituta fara shukuru nekuya kwa hika wanu. Ende mkuruga wanu wachimati zira kuti ma sanctions avacha mada. Chinoti neta ini ndeche kuti unuona muzi mbaya kuti shigo ii toni zimbabwe. Pane kuti kuti ayu waka ma sanctions nga hape. Higa ibuti rire kumbeli asuna unamwe munachi asinga aji ajipa darara cha izozo. Rekaindi kuti ndakaenda ku Rwanda ini ndikano gara ikoko kwe masoni ndichitaura newe ku Rwanda ende Rwanda munozvidza kuti vakaurayana muna 1994 1 million vachuti nema moderate kuti vakaurayana asi vapedza kudaro vakati aiwa takaurana nezvi but ngatichivakai nyika yedu vane chirongwa chavanoti agachiro zvinoreva izvo kuti ngatibatanei tenderere mberi zvino zvino zviri kufamba Rwanda iri kufamba yava pamberi pedu zvisingaite takutoenda isi kuRwanda kunodzidza zviri kuita Rwanda zvino asi wouya kuZimbabwe unonzwa vamwe achitsoropodza nyika yake achitsoropodza nyika yake kunyanya vari kunzeko nevamwe vari opposition kuno nekuti vatiudza kuti pamwe maforena zvacho aichigadzira nyika yedu hakuna muforena amwe achigadzira nyika yedu
tombopindira ipapo vaparadza
vakati aiwa isu tega tozvigadzira tega njeni
hey, vaparadza tombopindira ipapo tichiti vamwewo vari kuti asi imi seZANU PF zvanga zvisiri nani here kuti mutore mari yamashandisa kuti muite machi yenyu iyi yeanticorruption muchibhadhara madokta nezvimwewo nekuti taona pasina kunyatsobuda vanhu vakawanda uyezve pane ari kunyora panapa Tinashe Takawira ari kuti stop my abductions first fix your problems Lillian Mando ari kunyora kuti zvishoma zvamuri kunzi muite nevakakutemerai zvirango sei muri kuzvitadza
ndakupa mhenzaniso ndati Rwanda kwakapa 1 million asi vakaregererana vakati leti mufuwara handiti imi munoramba muchingotaura zvinhu zvakapera zvinhu zvatakanzi vapurezidendi vedu vamunangagwa vakaisa komishini panika kana muchida kutaura zvaaugust 1 vakaisa komishini endiyezvezvi maabduction makazonyara mega panika imimi ndimakato makatoita kuti nyika isunire pana Dr. Magombei ndimakabata kaini Dr. Magombei achiti hanzi ndahamene kwandasiyiwa kunyabhira uko and so forth achiratidza ari confused ende makamunyadzisa hapana kanga amuita abdakana
aiwa vaparadza ipapo regai tipindire ipapo vaparadza yava Magombei ngatimboisiyai titaure zvemasanctions zviripo apa kuti muri kuzvitadza sei
ndataura zvemasanctions ndezvekuti iye zvino vana chiremba vakapiwa mari kune bhajeti renyika iri ranga riri nebhajeti kune bhajeti renyika kana unoziva kana imi muri muZimbabwe muchiti hakuna masanctions asi vakakukomberedzai vaenzi vachiti aiwa pane mune masanctions sadhiki yose ikiti Zimbabwe ine masanctions ende Africa yose ikiti Zimbabwe ine masanctions imoti hamuna let me tell you one thing according to Nikiri United Nations United Nations Article 41, United Nations Charter, inotaura kuti aya masanctions atakaitwaya ari illegal because haana kutariwa neUnited Nations Security Council. Therefore, they are illegal sanctions. And but unoona umwe muZimbabwe achiti there are no sanctions. Unenge uchida kuti iwe unoda kuti nyika yedu iparare.
Makumalo, Mav, before we go to our listeners. Makumalo, ngena kona api ya muzu, Honorable Kindness Paradza. Ya kuluma lapu.
Iza zidi ashaba. Tirikuti isusu. Masanchi zaaripo munu muzibaba, atotanga ni muzibaba, tozo enda kumiri. Muzipatara, atisikura apiwa. Aine, inini, ndini example yacho I didn't ask my attack ndikaenda ku public service kwandiri ndine medical aid ndikasvika zvikanza hatina solution yokuti uite tukuise inhaler to make matters worse I was using the same mask that was used by I don't know how many people There was not even cotton wool or spirit to at least disinfect the mask. But just because I could not breathe, I had to use that infected mask. Those are sanctions for Zimbabweans. We are going, if you open the mashop, to the Wutenga, a whoop. Because we know 10 kgs, we are with $90. Tota ura, Nemushanda, not umbrella $300 by Muezi. Chikafa, Chisukuti, no sanction. Takuenda muzvipatara kuti tinofa kwete kurapiwa ndo sanctioni vana vemuZimbabwe. Zvikoro zvedu tikutaura izvozvo hapana zviripo, maticha haasi kupatara mari kuti vaende vachengete mhuri dzavo, ndo masanctions atiri kutaura. Tine mari inogara ichingodonha every day pairi kupamba matombo oga oga. Mari yacho iripo yakazara mabhanga. But kuti upinde mubhanga racho utore mari yacho upuwa $30 makoini. Vari kupenga zvokuti akutoita furo. Vari kugara mumaborodhebhuruku. Unoona munhu achivaka imba inoita chikepe. Wozvibvunza semwana wemuZimbabwe kuti ko munhu uyu mari ari kuiwanepi. Tobudziwa nanaparadza ava kuti 15 billion yanga nyangarika nanhasi hakuna kana one munhu akaenda mujere. Pavakatorera masimba kuna Mugabe zvikanzi bodosve mbavha yanga iri Mugabe, tikati tazviona. Garei garei izvozvo kwapinda vamunangagwa kune 3 billion isingahwiki kuti akaitwa sei, tikabvunza zvikanzi aiwa bodosve ndo nhema vanhu vemDC magara kenyu ndechekutaura nhema. Nasi magunjika watiudza kuti kune vanhu gumi vezanu obviously ndo vakabata maUS dollar. Nai vedu vevaparadza, ngatiregerei kunyeperana. Vana vemuZimbabwe vatambura. Problem tino inini newe toiziva, asi chatikukonewa ndechekuti tiudzane chokwadi. Vanhu vezanu bvumai kuti nyika yamira nemusoro. Asi sevana vemuZimbabwe todiniko kuti tigadzirise? Vanhu vahwa nezhara, vana vedu vahwa nekunwa mbanje nekuputa mbanje dzamunotengesa imi vanaparadza, kozi ndimi nemari yekutenga mbanje dzacho nana kokeini. Mutitengera vana vedu doro, vana vedu vazvidhakwa, vanongomuka muDzimba vonogara pasi pemabridge. Vana venyu venyu vari kunana New Zealand, kunana Dubai, kunana China. Ko isusu vana mupurwa vasingagoni kuti vana vedu vaende kunze kwenyika todini? Izvozvo mukarwara imi hamuna problemi, ungokwira ndege chete maenda kuSouth Africa, makwira ndega maenda muChina, maenda kuIndia kunorapiwa. Musadaro vanhu vee, matambudza vana ve muZimbabwe zvenyu zvokutambisa mari kuti munoende kustadium uko moti masanctions amude, muchitengera vanhu matupisa nemachipisi necoca-cola potoro remvura. Iye munhu ari mukati momo ane vhiki nevana vasingadye. Vedu we, regerai kutamba neupenyu hwevanhu.
Siyabonga
makangwara vaparadza.
Udai
vana venuZimbabwe chokwatigadzirise nyika.
Siyabonga Makumalo. I know honorable Paradza wants to respond, but tatudzoka kwamuri timbotora mavatereri mafi.
Hello, kola.
Hello.
Hey, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Ndiri kufona ndiri kuDubai.
Hey, taura henyu tinzwi.
Ya, henyu yemasanctions yanesa shoma. Chino wanise risinganzwisisi ndechekuti toda kuti
taurisa imbiti yana mukoma.
Tida kuti hurumende yeZimbabwe iti udzehu pari kunyatsa kubata masanctions chaipo. Handiti vari kuti nyika yaenda kumawere because of masanctions, handiti. Saka isusu tida kuziva kuti ari kubata papi chaipo chaipo.
Regeiti vaparadza okay. Vari pano vezano PF regei mubva mavabvunza vaparadza pane muteereri ada kubvunza apa ari kuDubai, hanzi masanctions aya ari kunyatsobata papi chaipo chaipo?
Ndazvinzwa zviri kudzongo vasikagai kupindura zvataurwa na Kumaro Rubangu. Ndafara zvikuru achiti akaenda akanoshaya mitoka kuhosipito. Ndafara zvikuru akuzviona kuti zvinhu zvavakatsvaga ivo setec zvavakuvadzokera. Ingozi yaakuvadzokera. Ndivo vakaenda nana Biti nana Welshman kuna kuvaamericans ndo wana piti mkanyora inuzi zizera ya kutu kwa daye jinezi ende nda fara zikuru nukuti masankisensi ayo hafe zanu CF chete hafe vanu wanasapota zanu CF chete na hivu waku mandu hao saka chataka kumbira panika ni zurutu mpala mende chaka batu wakoma anane wasikana imitu wangu titezo tima Zimbabwe chivita ureva rungu wenyo avo kuti aiwa gati bita ima sankisensi suatu kwa za zese zatiri kutambula izi zaka konzerwa ne MDC yakaenda kunokumbira masanctions ku America ne ku Britain musatombo nyeperwa zvimwe zvese izvi zvandiri kutaura ndocho kwakende zvipatira ndozvakaitika piti Wolfman ne MDC ndo vakaita craft zigera right ndoti tokera kune amukoma ari kuDubai uyu masanctions ne haana asiri targeted ari muZimbabwe zvinotaurwa zviya tari targeted kuna hii kuna hii government ye Zimbabwe right now nema companies ese in other words nyika yese iri under sanctions ma banks etu they cannot transact ne ma international banks nekuti vakavharwa vese ivo ne IMF nema American nema British nema European kunzi aiwa musa trade ne Zimbabwe ma companies etu isu chamwari hakwanise kutenga zvinhu kunze uko nekuti vari kurambira havana mari yacho chekutanga two mabanks haasi kukwanisa kutransacta tino inonzi de-risking yekuti macorresponding banks edu haasi kutombohasiuri
kumatenga sei kunze kwenyika malambagini emahani miriyoni kana muchitini mamubvumirwe kutenga ko masusu hati kuona amakavheka
vaparadza halo
Order, Honorable Kumalo, we'll come back to you later. Honorable Paradza make his point. Pesaiva Paradza.
$3 billion. Imari yakaenda ku command agriculture. Patiri kurima huko kubatsira kuti nyika isimuke tichirima hizi faida iringiri murimi izvozvi ndirikutogadzirira kurima saka ini mari yakaenda kucommand agriculture haina kurasika mari yakaenda kuzvikwereti inditoti nechikwereti chandisanda bhadhara chandirikutonokuti takaita drought gore rakapera handakwanisa kubhadhara chikwereti chacho
chete Honorable Paradza ndimbopindira ipapo. Muri kutaura nekuti mune chikwereti. What we have seen, and this is a fact, many people in ZANU-PF, people in high offices, vari kuaccessa maloans from the government and they never pay them back. Nhengo dzeZANU-PF kutaura kuno vaimbova maministers nemaministers, you owe ZESA millions and millions of dollars. Let me read some responses. Okay. And you never pay back.
Okay, gentlemen, let's get back to the sanctions.
For some ZANU-PF officials, we have seen that. Okay, let me go back to the statement by the U.S. Embassy that I wanted to read to you. Makumado will be coming to you after this. They are saying there is no U.S. trade embargo on Zimbabwe. U.S. companies are interested in investing in Zimbabwe, but are deterred by the massive levels of corruption, economic uncertainty, and weak rule of law. Diamonds worth $10 million would fund water treatment chemicals for Harare for 4 months that Zimbabweans desperately need. But they were shipped out of the country for training purposes, in quotes, and never reached the intended destination. An American firm won one tender and was ready to provide top quality construction of the Dema power plant in 2016. but the contract was taken away and given to Sakunda, who never bid on the tender. Corruption deters foreign businesses. Makuma longena kona posinga gai gu parats.
Loku wati nkume nguli malu zwayo. Zwa, ichokwa tichaka naka, hachiputirwe newspaper. Hakuna munhu ari normal akazvagwa akashandira mari yake yake kubuda dikita kuti aunze mari munyika ino vaparadza kuti inini mari mutori izvozvo muri kubvuma henyu kuti ni magetsi mune zvikwereti asi isusu tikudzimirwa magetsi 18 hours pazuva and iwewe ndoenda kuchipatara uruti uri kufara kuti hakuna mushonga saka zvakuratidza kuti iwewe wakagarika because inini Zimbabwe yanga ina mugabe even anga chitichungurudza ndaienda kuchipatara ndairapiwa pamakatora inini taitenga chingwa dola nato taitenga $15 taitenga hupu $4 $10 taikutenga izvozvo makutonga imana paradza takutenga $90 regai kunyepera vanhu and zviya zvokuti hatitsi kutreda moda kutreda zvakadini mune vanhu 10 muZimbabwe vamaka vakapa ma US dollar ndo vane kodzero kuti vabate ma US dollars vaite zvavanoda munyika muno ndivo vari kutreda kumiri izvozvo wadya jena wakatenga Lamborghini pano wadya jena wapinda muparliament last parliament all of a sudden wadya jena wane mari yekuti atenge Lamborghini munhu wega wega anofunga unozvibvunza wega kuti aitambira mari muparliament chakamitisa kuti asatenge Lamborghini iyo asati apinda muparamenti chii chazochinja kuti atenge Lamborghini iyo ndi makaitengepi muZimbabwe makaitenga kunze musati kunyepa kuti hatisi kutreda tiri kutreda kuwedzera ipapo vanhu vedu vari kuva nezhara humanitarian aid iri kupinda chibage chiri kupinda chekupuwa vanhu asi zvamunoita imi vana paradza manje makusvika kucholocho makuti kana usiri wezanu hauwane chikafu chikafu chamusina kutenga inini chakatenga nezvizarwa nedzimwe nyika iyo America yacho yamusingadi yamuri kuti isusu tii takati vaise masanctions imi muchityora kodzero dzevanhu kana America yako yacho musingaidi muri kutsvagei ikoko handi mune tunhu twenyu masanvidhera yakaitwa kuAmerica kuti imimi muri mbavha munoba hatitoda kushanda nemi kusvika mabvisa umbavha imhosva here muri mbavha zvinozikanwa hazvii zvokufungidzira nemi mozviziva saka tiri kuti isusu ngatimborega nyaya dzokuti mozviita imini vana turo magenga ndimi mazona akabodo manyepo yenyu hachashandi iko zvino muri mapropagandist ari kuAmerica amuri kubhadhara mamiriyoni nemamiriyoni kuti imimi mugezeswe apa hamugezeseki because muchipedza kugezeswa muri nguruve unodzokera mumadhaka saka tiri izvozvi matitira mashura 1.2 something million US dollars muchitenga tupisa nemachipsi nekokora nemvura asi muchipatara umu munhu ada kuita dialysis muchina wakafa munhu aita asma atacho waawati iwewe wafara sere kuti hanina kurapiwa ndobva ndikafa zochinjei ikodzero yangu iri mumbumbiro romutemo kuti aive right to health and ise hurumende vanaparadza mune kodzero yekuona kuti zvipatara zvinoshanda kwete zvenyu zvokunorapiwa kunana Singapore
ehe honorable tokutendai tombokubatai muromo ipapo vaparadza munogona kupindura asi musati mapindura regai ndimboverenga zvataurwa nehurumende yeAmerica panyaya yezvezvirango vari kuti ivo Zimbabwe loses up to $1 billion per year due to corruption. Corruption deters foreign direct investment. US company decide where and when to invest based on a conducive and lucrative business environment. It's not sanctions. And the failure to implement a market-based agricultural policy opens the door to corruption in the government subsidy programs and severely exacerbates the food insecurity problems of Zimbabwe. And it's not sanctions. Pindura izvo nyutinzwi. Vaparadza.
Corruption, hapana kuisa, ma-Americans hana kuisa ma-sanction kuda kwe-corruption. Kuzvekutanga.
Tombopindira ipapo vaparadza. Honorable Paradza, tombopindira ipapo. Saka pane timeline here. Tichiona kuti manga muri kuti nhasi nemanga muri kumacha mamacha. Maratidzira. Pane timeline here yekuti tizoona masanctions ayachibviswa. Nezvamuri kutaura kuti muri kuita, muri kuzviita nguva yakaipi iwe. Your line is very bad. We're going to call you back, I think. And Tunga, let me take a caller. Hello, caller.
Makadi sisimavre.
Ai, watiri. Wadichukutaura nani uyezve muri kupi?
Mutana makoni ku South Africa.
Taura enyu. Mungoti ga, nhasi pano pari kupisa.
Yes. Aiwa. Nauye machi yavaita yezanu iyo. Chekutanga ndoda kutaura ndichiti vanhu vezanu vanhu vane problem. Problem yavana ndeyekuramba zvinhu zviri pachena vachizvidhaivheta kuita kuzviisa kwavanoda ivo. Iko zvinezvi pekutanga Paradza ari kuramba kuti vanhu vanga vari vashoma otaura kuti vanhu vanga vakazara. Ande nokuda ndokuzara kwavo kwaari kutaura. Chechipiri akutaura kuti masanction haana kuisirwa haasi matageted. Ari all over munyika yese muZimbabwe. Kunyepa kuri pachena kunenge kuri pachena kuri zvinozikamwa. Aida kunzwa kuna Paradza kuti atitaurire chikonzero chacho chakaisirwa masanctions. Kwete zvavo ivo zvavanotaura ivo zvekuti land watwa. Tinoda kutaura America neBritain nenyika dzese dzakatevera masanctions kuna ana Munangagwa naana nevesavo. Kuti vaitaura chikonzero chekuti kudii vachitemera masanction. Izvozvo kana ataura chaizvo zvakataura just chaizvo totanga toona kuti ndezvipi zvavakagadzirisa pane zvaakataurwa izvozvo chaizvo chaizvo. Machi yavaita yavo iyi masanctions ari kutowedzerwa nezvavaita izvi ari kutowedzerwa.
Aiwa mashoko makuku turegeiti toreva mwemuve nezuwa rakanaka Ntunga.
Yes, and I'm sure Honorable Paraza will respond to that caller, but siwe guwe makumalu ngesindevele ngeazu tufunu ubabu Paraza azwe ukulume ngolimalu zwayo kotwa. Banengi abalalele abafuna ukuzwa ngesindebela bangasizwayo isishona. Lina njengebandla yebo sike sakhuluma ngokuthi kaliphathekanga. Kuyini elifuna kwenziwa nguhulumende okungenza izijeziso lezi zesulwe? Ngoba simzwile ubaba uParaza uthi eParliament lavumelana entweni eziningi imithetho efana lapho phosa uayipa ukuthi yesulwe kodwa lathi seliphumile edalele eParliamente leqa lathi hayi lokhu it's not enough imithetho leyo lokho imivi kodwa lalivumelene edalele eParliamente liyiguqula lathi hayi sesivumelene lapha sowukuhle.
Thina njengebandla leMDC uParaza kakhulume iqiniso. Mhlana welanga lemubo babe vele izani ibuye izitshele ukuthi okukhona yikho kuzadlula ngoba bona bayimajority. Saqala salwa kuze sifike kuzomtshaya u-4 ekuseni sisila lapho. Kwahlatshelwa kwaba yiyeyeyeyeye. Baze bavuma. Sesiqalisa ukuthi no lekile kwenzayo sikho so angatsho ukuthi sizavumelana. Salwa labo ukuthi size sanelise ukubatshengisa ukuthi lokile kwenzayo kayisikho. Njalo into ekhona lapha Ntunga ngiyekuthi. Izanu seyaqambamanga okwesikhathi eside okokuthi laba sakwazi ukuliqiniso kuyini iqiniso liyasigcekeni bathi bona bawina ukhetho neconstitutional court namhlanje babize uZulu waseHarare lokungena muntu asiyeni emvambijana umgabe uthiye kaTesla kwakubomvu kuthegebe abantu beMDC stage sonke okutshengisela namhlanje abantu beHarare kabaseko bayingapha abantu nxa bona ukuthi bona besithi bona bafuna ngabantu yiyo esithi indicator ngesilungu ekumele batshengise ukuthi abantu abasabafuni nokokuqala lokhu yiyo esithi yi-legitimacy ngesilungu. Sisuke khonapho sifuna kube le migoqo ukuthi uma sisiya kuketo hayi khona lokho esikubonayo ukuthi izeki igcwele ama-CIO namasotsha izanu yezibambileyo kuma-polling station bafaka amasotsha osobhuku obani bani akusebenzeki bathi besuka khonapho batshontshe futhi ukudla okumele kuphiwa abantu ababulawa yindlala baye kusebenzisa ukuthi beyekhankasa ukuthi banqobe ngoba besazi ukuthi uZulu ubulawa yindlala. Akula muntu ozakekile ukuthi avume ukuthi ngezani uma esebone umumbu usufikile umuntu leviki engahle sithi khonokho yimigoqo izinto okumele sizinto eziguqule khonokho. uParaza ukhuluma nge-media reform bakithi akudingi phepha ukuthi singene ePhalamende siguqule nxa besitsho beqinisile ukuthi bafuna ukuguqula into zonezo ngase sibona ku-ZBC lathi sivunyele ukuthi sikhulume hayi khona ukuthi sikhulunyelwe ngase sibona lathi ku-ZBC ibuya lapho esihlangana khona njenge-MDC ithatha amazwi isiyatshela uZulu lanxa umthetho lowo ungenziwa lokhu yikho kuzakhombisa kuZulu ukuthi hayi kungani bayazama so alapha sikwazi lapha ukuthi baza kuguqula khathesi ngo-2030 njalo kumele sazi ukuthi nxathi na sanelisile ukuthi silwe kulow house bangahamba kusenethi bazibambile because osobhuku iy'nduna zonke khona ngale ngezabo konke sabe sikuvumele basibaba kuguqule futhi khona ngale so siyabe singenzanga lutho kodwa yeyi sabe sikutshengisa uZulu ukuthi yizizifiso zonethu zifakileyo asebezitshintshile uParaza yizinguqulo sizifunayo zonezo bayekele ukuthi kanti sikhuluma kunjenje kuthiwe namuhla iholiday ngokuthi bakhankasela ama-sanctions amazane tina besi balile mhlaka 16 utsibazi ukuthi mhlaka 24 sifuna ukungena emgwaqweni sitshengisela ngoduwe silalo kwathiwa sokubhalileka kwakwanelanga saliswa kodwa bona kabazange bake babuzwe lutho lemapolisa abekhona ebakhapha ilizwe bani elinjalo nxa ukuthi bona bafuna ukugugula amapolisa ngawabo amasotsha ngawabo umsebenzi wamapolisa amasotsha kutshathi ikutshaya abantwana baseZimbabwe izinguquko ezizifunayo ngoba amasotsha umuzi wabo usemabharakini amasotsha ngabatshayizizanane zalelo lishe amasotsha umsebenzi wabo yikuvimbela izida ezizangena elizweni lethu ukwenzela ukuthi singadli imali.
Siyabonga Makhumalo, uqhubeka ubambile mavi study omlaleli.
Rigate mbotora kola vedu varipano. Asiti setenda kuna kola rigate mba acknowledge varipano pa Facebook page. Edupana Pepe Shonga kuti please face reality. Mr. Paradza, respect human rights. Lili nice arikuti vedu endifone reiwo. Ndine mashoko kudzi zvipundu arikuti Makhumalo fambai vaudze ichokwadi. Ana musangurie mubai wanzi police killed a vendor last week. Zanu irizi. Carrington Mangwiro anzi no reforms, no elections pana 2023. Tinashe Takawera sanctions is going nowhere. They killed a vendor last week. They must stop murdering people first. Na ana arikutimbaiwa marching and demonstrating abandoned Zimbabwe. How come ZANU PF marched today and police were agreeing with such a lie on sanctions? ZANU is the elephant in the room or the house. Ashley Nyanyiwa anzi ngavaende ku China ka kwa vano temba. Megan arikuti yes, sharing tuna Peggy Nyamande Arpano. Thank you, Peggy, for watching. Tunashe Takawira and the woman away. Arbutorana Avagwenzi. Victor Rimbindi and Staneta isu. Please, my sanctions are to vest and Mazano Chungavendi. Ocean Munami and Zivaka and Esparaza. Avandisqua Granesha Murkutaura Atha. Jimson and Zimbabwe. Yakaura. One day, one television station. Mukore Uno. I were gating the Kunakola. Hello, caller. Hello, caller. Caller, muripo here. Vanenge vadona pana parigeti ende kuna vaparadza. Vaparadza manga muri kunzwa kunyerekedzwa nekuda kutaura pinda emdariro tinzwe pfungwa dzenyu.
Chekutanga ndoda kumbopindura pane mukomambo pona. Wandoda kupindura ngachiti hanzi masanctions ari targeted and so forth. Yeah, ndoda kuti nditaure Zimbabwe right now vakateerera kuti right. Vese vari palisi yema sanctions ari kutambura wangaona achitambura ndiani hakuna vari kutambura ndiwe neni vanhu vari kumusha ordinary people ndo vari kutaura saka kana munhu uchiti hakuna ma sanctions ari targeted unenge uchirevei uri kugara muZimbabwe here kana kuti uri kugara kunyika ipi ma sanctions ariko right zvino ndangaritaura nenyaya yekuti yemitemo yandachitaura yekuti parliament dambudziko riripo nderekuti parliament ine maprocesses ndoda kuti vanhu vateereri vanzwisise parliament ina maprocesses I know kuti vanhu vari very impatient vada kuti zvinhu zvingopinduka just overnight and so forth and izvozvo ndo zvatinotaura kana pandinosangana nemadiplomats ari muno muZimbabwe vamaambassadors vari so impatient nenyaya yeZimbabwe kuti hanzi you must do my reforms aya overnight haiitiki overnight because I'm a process Kumalo, I don't know, you have to parliament that Ungo, my new process. Saka, Tiliquita, Zepe is Nengua, Yasnofana Quik. Saka, the Antipini President Bamunanga, Bavakati, Vagata, my reforms are not good Vaga for one hand as I will. Vagati go, regained it and would be Varku Daputi, Vachinje, Zim, Nebuti, Zimbabwe, Yakanga Yakara, 7 years. Tile tichitambura right masanction takatarwa masanction between 1980 to 2000 tanga tina masanction masanction akazoya after 2000 after tatola lane kana munhu asinga nzwisise izvozvo handizi kuti anda kudzwisisa chii ende kana munhu asinga nzwisise zvekuti biti na Wolfman Mule vakaenda kuAmerica vakabata chi document chakazoita kuti dzidzera inorwe handizi kuti vada kuita chii kana ini muri ku America ikoko munofana muka tsvagai tsvagunike kuti ndeipi imwe nyika kunze kweZimbabwe kuda nenyika hwani kana kuti mbiri dzakatemerwa mutemo neAmerica. Tinenyika kaiti asi America yakaita nyika agene mutemo agene Zimbabwe. Isu hatiti hatitemi hondo neAmerica isi, hatina America haina kumbotipamba. Nyaya ndeye kuti iye zvino America yakavaka embassy yavo munomu 300 million, 290 million embassy, the second largest market munomu from Kenya. Zvino kana tiri nyika isina visiki iri isina batsiri, vakavakire embassy yakanaka kudaro ine mari inodzora kudaro, pane zvavanotsvaga munomu nyika yedu Zimbabwe. We are so rich in terms of minerals, ndozvamunofanira kuziva. Even nguva yaSmith pane masanctions paya, America yaibvasa masanctions isapota Smith nokuti yaida chrome yedu. Ndozvamunofanira kuziva. Zvinhu izvi hamuti kuzviita. You suddenly muno develop amnesia kana pane zvinhu chokwadi, hamuri kuzwa chokwadi.
Tombo kubatai muromo ipapo vaparadzi.
Zvataurwa na bhuru wangu Kumalo zvimwe zvacho, nokuti handinyatsotaura zvakanaka naka chindivere chinombondipota, asi ndinondo hangu zvimwe zvo.
Batai makadaro
unless mukasamariza.
All right, okay. Mbobata enyi makadaro, tine mutereri Ntunga.
Hey, yebo mafsi, tate ubaba utawove. Kunjani mlaleli?
Napia njani baba.
Aisi ya pila, ya izu indabi, nkundlivu teo.
Anguti za mtolisele sorupakati, pati ubaba inzelo kulumangayo, yebo kwezomnoto, ilizwa lumanga kuhle kuzokuthi lendawo ezamagugu, ngikhuluma ngendaba zegodi yama-diamond, yebo sinothile, but i-problem ekhona sinamasela, yikho but ama-sanction afakelwa ngamasela ngoba iZANU-PF iyephula amalungelo abantu. Uma kuthiwa kuphula amalungelo abantu, one yabulala abantu, akula khetho. Umuntu uma ikhuluma i-speech loba yini uyakhibhinethi uyabanjwa, uyakuzindawo uyabulawa, uyezwani. Yikho ukufakwa ama-sanction la ndambende sifisa ukuthi ngantu ama-sanction bangakhuphi, ngoba ma bengakhupha bazahlala besithi bona yibo abakwazi ukuthuthukisa umnotho plus betshontsha leyo mali, babe sebevulele ithuba elihle ukuthi izikhulu zidle kuhle njengoba zisidla kuhle okwakhathesi. Ngabe kungasi ukuthi iZANU-PF yenza ukuthi ngathi baphila ngamagazi abantu nalaba ababulala abantu ababesifa.
Hayi, siyabonga ngombono wakho mlaleli.
But namhlanje ubaba lo engakhuluma iqiniso ukuthi ama-sanction bafakelani ukuthi khona lokhu kuthi ilizwe laseZimbabwe lingabambani lamanye amazwe. Akakhuluma iqiniso, akafanelanga ukuthi kula masela, yibo amasela akhona, but ngathi abazama ukuthi belungisise indaba yokuthi abantu bephathwe kuhle ezweni labo, ukuthi loba yini abayifisa bakwazi ukukhuluma. Kuzokuthi le nto le ade eyikhuluma esithi abantu ade begcwele, abantu yinsho ade bengafiki ngitsho ne-3000 maybe abantu abambala ade bekhona umbe ade beyi-200 sesithi ade kugcwele abantu estadiyamu. Sibonile estadiyamu esukuthi ade siyikhangela athi se-Cape Town, but amakhamera ade sithengisa yonke into khona lapha e-Studio 7, kade sizibonela yonke into nokuthi kuyesihambela amanga la.
Hayi, siyabonga. Siyabonga mlaleli ngokusipha umbono wakho. Before we come to you honorable Paradza, sibuye kuwe Makhumalo. Let me read another tweet from President Mnangagwa. He says, we will fight the sanctions just as we continue to engage in the spirit of peaceful coexistence with all nations of the world. This is now the key pillar of our foreign policy. It's time to end the sanctions. It's time for Zimbabwe to rejoin the family of nations. Give us your take, the Honorable Kumaro, as we wrap up.
Yes, well, like I said, it's just unfortunate that Paradza and Mnangagwa live in Zimbabwe that some of us don't know. I don't know what fight he's talking about. As we speak, the social media is about UK is already going to be imposing sanctions, meaning to say they are doing something wrong, because if they're doing something right, this would be okay. We don't need a foreign police at this point in time. We need a national police to restore our livelihood. as Zimbabweans. Because what we are saying, ZANU-PF is killing us. We are having just 1 meal a day. And Barraza has put it correctly. He says, those that are under sanctions are not feeling the pinch. Yes, they are feeling the pinch on Abu Barraza. You have stolen the U.S. dollars. You now want to go and take them in Europe. Because in China, you have taken enough, there's no room. Trust us, comrades. The same children that you sent outside this country, who were educated in the same universities that you went through, and you chucked them out, and they started a group of greener pastors, they are coming back fighting for their right, because that's their future. And they will show you what democracy is. So what you can only do now is you listen to the next generation or you are doomed. Because trust me, wherever you are going to go in this world, as long as it is outside Zimbabwean borders, Zimbabwean youth, our children are out there. That we took to university and selling our livestock for them to look after us. Instead, we are dying and they cannot look after us.
Mumboti dene shona tofatasu tukira kuna vaparadza. Takushika kuma gumo nguwe edu ya vaya kujikana na pana.
Tivi kuti nyaye kuti wa munanga gavari kuti vachagwa ninyi ya masankins. Azu badari izu. UK izu jato taura kuti warguwe zera. Nyaya iri ipondeyo kuti. Vana paradza taura ati iye. Vanwe zanu. Vagabakwa ne masankins. Awasu kuiwona namu. Ine mavana vemuZimbabwe. Chokwadi chiripo ndechokuti vana paradza vatoba ma 15 billion aya ma 3 billion nevanhu 10 vakabata ma US. Vapedza kuti vanoviga mari yavo mumasisa account. Kuti kana takuda kuitsvaga mari toishaya asi hazvibudi vachitumira gore rino. Vapangana kuti tine vana vatakadzidzisa muma university. Mukatengesa mombe. Muchiti vana ava vachapinda mabasa okuchengetai. Vana ivava vakazoona zvakakosha vabude munyika vari kunze. Vana paradza kungokrosa border chete. Vachaadvisa macheya asina vanhu. Vachaadvisa makedha asina vanhu. Vacharova vanhu. Vachati uraya kusaka vatiza.
Thank you, the Honorable Kumalo. Honorable Paradza, you have 30 seconds. Give us your last word.
But the thing is, this narrative, these are the people who are in opposition and they lost the election and they are bitter. They will continue to be bitter and so forth. What they want is to join this government. That's what I'm talking about. All this noise is not about anything else, but I'm talking about. They want to join this government. They think it is a great betrayal. No, with the lost elections, kana maruza my elections, mirirai, ingura. You see, kana vane vanu, why did they lose elections? We have 145, 145 out of 210. That is, 145 seats, you are at 63 seats. Because Iowa, that's the president, that's a mutual.
Vaparadza, vaparadza, ngati dzokerei kuma sanctions asi nguva yedu yadyana namanje. Thank you so much. Unfortunately, we have no airtime.
Thank you, Honorable Paradza. Thank you so much. Thank you, Honorable Paradza, for your kindness. Let's leave it there. Honorable Kindness Paradza is a ZANU-PF lawmaker. We also spoke to MDC lawmaker. Tabita Kumalo, this is it, Zimbabwe. I'm Tungamili Nkomao.
And I'm Marvelous Mtanganya, who is saying, meet us again next week, where we'll be giving you what's happening in Zimbabwe and outside. Bye-bye.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitepe nyura atiri mu Washington, D.C. Lingali chona njani zimbabwe.